kunzwa chakatanga, but it seems like ziri kuita bijana bijana. It seems like it's still kind of slow for where we expected things to be right now. I mean, it's a good thing kuti vanhu vari kuvaccinate, vati vari kubayiwa nhomba. But I think, you know, once we have made a choice like we have done and we know it works, we should be seeing my larger numbers of people getting vaccinated.
Mukupera kwezuva ranezuro, vanhu zuru gumi nezviviri nemazana mashanu nemakumi manomwe nevapfumbamwe vainge vabayiwa nhomba yeCOVID-19. Munoti kudii neuwandu vevanhu vabayiwa pari zvino?
Ndinoona uwandu manumbers anofanira kunge achikwira, because I know vane vaitivo vakawana 200,000 from China. Saka nekuwanda kwaita matunhu muZimbabwe nenyaya yekutizve tagara tine masystems ekuti vanhu vavaccinate kana kuti vaitwe immunization, we should be seeing manumbers higher than that. And I'm not sure where the problem is, whether it's just a matter of logistics, whether it's a combination of logistics and other things like kuti the population iri kubayiwa izvozvi izvi vemuzvipatara and so forth, kuti are they being receptive? And there are other things that may be going on, like even awareness kuti vaccine iriko. So there are a number of issues which may be going on.
Chirongwa chekuZimbabwe, Dr. Ranga, chiri kutanga nekubata vanhu vanoshanda mubazi rezveutano nevose vanoita zveutano. Nokudaro ruzivo rwechirongwa ichi huripo, asi huwandu hwevanhu vari kuenda kunobayiwa nhomba zuva nezuva hausi kunge huchisvika pari kutarisirwa. Zvii zvingavinge zvichikonzera izvozvi? Takatarisa kuti vanhu vari kupuhwa nhomba iyi pari zvino vanhu vari mubazi rezveutano kana kuti vanoita nezveutano vano ruzivo nenyaya yenhomba yeCOVID-19.
Chandingataura Mr. Chodo ndechekuti nhomba kuti ibayiwe vanhu veutano is a good start. But manje vanhu veutano tisu tinoferefeta kuti tione kuti nhomba yatiri kubayiwa iyi tine inonzi tingati tinogutsikana nayo here, kana kuti we have confidence munhomba iyi kana muvaccine iyi. Saka I know muZimbabwe there has been a lot of talk about whether it's efficacious enough, especially against nyaya South African variant. Saka I'm sure machiremba akati wandei anenge ari kutarisa izvozvo nana mukoti. Poita zvenyaya yekuti there's still a lot of conspiracy theories about vaccination in general, particularly nyaya COVID-19, and it seems like in social media there's a lot of information going around about what's true, what's not true. And chimwe chandinotarisirawo ndechekuti iyo hurumende maefforts airi kuita ekuti vanhu vanzwisise nezvevaccination yaitwa iyi, ndinofunga kuti they should be ramped up a lot more in terms of kuva netransparency, kuti vanhu vanzwisise kuti nhomba iyi inobatsira chinyi, inokwanisa kukonzeresa maproblems akaita sei, and kuti mastudies akaitwa akamira sei, and zvatiri kutarisira pamberi ndezvipi. Because ndokunzwa vamwe vanhu vari kuti tiri kutorwa ropa, ropa riri kutorerwei, tiri kuitwa maguinea pigs here and things like that. So those are things that I think government inofanira kutsanangurira vanhu kana vari kuita nezvekubayiwa kwevanhu vari mubazi rezveutano. Ngavatsanangurire veruzhinji muZimbabwe kuti vanzwisise kuti havapapi uye zvinobatsirei, especially machiremba nemanurses. Kana vanzwisisa kuti nhomba inofamba sei, I think that would be a very good start.
Takaona mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachipembera nemusi wechina kuti izvo nyika yavo yasvitsa vanhu mamiriyoni makumi mashanu vabayiwa nhomba yeCOVID-19, mushure mekunge vaBiden vava nemazuva makumi matatu nemanomwe vari muhofisi. Takatarisa zviri kuitika muAmerica, zvii zvingadzidzwe neZimbabwe pakubayiwa kwenhomba uku?
Zvandingatarisa vachoto ndezvekuti muAmerica is a very good example, I mean in terms of processes. Sezvatinoziva America ndo yakanyanya kurohwa zvakanyanya nedambudziko reCOVID-19. Saka veruzhinji tanga tiri kutarisira kuti how are we going to get out of dambudziko iri. Because right now I think tavapa vanhu vanodarika 500,000 vashaya nenyaya yeCOVID-19. Asi chatinoona ndechekuti pava nemasolutions besides mamajures atagara achiita social distancing, ma face mask, kuavoida ma congregations kana ma crowds, you know, basic hygiene, things like that. Tavane vaccine manje yokuti kana nomba. Now tavane 3. You know, tavane Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson, muno mu America. Saka chatiri kuona ndechekuti ve muzvipatara, machiremba, ma nurses, at the beginning pane a little bit of hesitancy kana kuti ini ndombomira ndono tinofamba sei. But kubva muna December pabaiwa vanhu vakawanda sezvamuri kutaura kuti now tavapa 50 million vabaiwa kubva vaBiden vaita mutungamiri kunoko. Saka vanhu vachiona vamwe vachibayiwa vavari kuti vari kubayiwa vaya, they are doing okay, people like myself. Takabayiwa muna January and ndiri kuona kuti vanhu vakawanda they are learning from vabayiwa. Saka chandingakurudzira ndechekuti ngati vene education kana dzidziso yakawanda, nokuti even kuZimbabwe muna January apapa tova nechipatapata takashayikirwa nevanhu vakawanda. And until dambudziko rava under control, which is by my measures like my lockdown, neyo vaccination, charamba tine this problem in Zimbabwe. And we don't want to have a situation ye HIV AIDS yekuti sub-Saharan Africa tisasara takudila ne HIV AIDS dzimwe nyika zhinji dzakondaina chirwere. So I think that is very important kuti maZimbabweans, whether hurumende, whether vanhu vari muutano, whether is the general public, tese tibatane in terms of what we need to do so that we get this problem under control. And vaccination is part of it. We can't avoid that.
Munoona here kubuda pachena kwemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vachibayiwa nhomba iyi kuchibetsera kuti veruzhinji vange vachiva nechivimbo chekuti vabayiwe nhomba, sezvakaitikawo muno muAmerica apo vaBiden vakabuda pachena semunhu ari mukutungamira nyika achibayiwa nhomba veruzhinji vachiona. Munoona vaMnangagwa vakaita izvi zvingabetsere here kuti uwandu hwevanhu vemuZimbabwe vanenge vachida kunobayiwa nhomba hunge huchikwira?
Ndinoona zvichibatsira chose vachotova, nekuti tikaona vatungamiri vari kudaro like vana vaBiden, vana vaHarris, koita even vana Mike Pence vari kubva munomu vanga varivo vemavice president vabva kuita vice president muAmerica vachibayiwa. Zvinobatsira because pane vamwe vanoteedzera vatungamiri, you know, kuti kana mutungamiri ari kubayiwa it means it's okay, kana asiri kubayiwa it means there is a problem. Saka vaMnangagwa number one, I think vanofanira kunge vari kutsanangurira vanhu kuti nhomba inobatsira chinyi, ivo vo lead by example. Sezvakaitwa navachiwenga, I know vakabayiwa svondo rapfuura iro, so ivo vakabayiwa. And then vamwe vakuru vanotungamirira mune zveutano vanotrustwa nevanhu nethe public, because unfortunately some poly people take everything political and that's a problem for many reasons, you know. Trust in vatungamiriri inodetermina whether people are gonna follow suit. So I think ivo vaMnangagwa vakatungamirira, and then vakawanda vari vanoshanda muutano vachionekwawo vachibayiwa vachitsanangurira vanhu mabenefits, maproblems. Hapana mushonga usina maproblems, especially mishonga mitsva ine maproblems, but when you compare the benefit versus the risk, we see kuti vanhu vakavaccinatewa it's better. And the mutungamiri wenyika should lead by example.